Ndinoona marvelous e-problem kuti nedambudziko ratinawo re-COVID-19 kuwanda kwariri kuita particularly muno muAmerica zvinoda kuti management aripo or maadministration aripo aweke neadministration iri kuuya yava Trump ndiyo yanga iri kuita zve-COVID-19 for the past 6-7 months. Saka yava Biden pairi kuuyawo muna January vafanira kutanga from scratch, vanofanira kungoita build on what the Trump administration has been doing. Saka kuti vasatambidzana mapepa is a big problem that can lead to loss of more life.
Taona ivo vaBiden vemadhemokrati vachitotaura zvamabva kutaura izvozvi kuti kusatambidzana kwemapepa yakunogona kuwanikwa vanhu vachiratirwa neumwe upenyu imo muno muAmerica. Asi zvii zvingaitwe apa?
Zvinofanira kuitwa ndechekungoti it's like a relay, right? Panoitwa relay paya vanhu vanotambidzana chitanda, haumbomiri kwa chitanda. That way ma-efforts anga ari kuitwa so far like development ye vaccine nekuti inozodistributwa sei haafane kuti paite a break, zvinofanira kunge zvine continuity. So what should happen is vari kubuda vamutungamiri Trump vanofanira kushanda neyo kwa Biden, ndosaka vane transition process wekuti vaite bring each other up to speed as to kuti ma-logistics ekuti sei vaccine ichadistributwa sei around the United States, working nema-hospitals nema-states ma-local communities and so forth. So that requires a lot of effort and getting connected. So you don't want to start that in January 20th. You want to start now.
Munoona pane zvichazosanduka here kubva ipo nguva dzinoizi kusvika pachazotorwa matomu navaJoe Biden munandira gore rinouya?
Zvatinoona ndezvekuti maelections akatoitwa muAmerica and palocal level mavhota akakaundwa. Zvinofanira kurangarira vanhu ndezvekuti mavhota ayaya epa anga ari kuitwa, dai votera president, tovhotera senator, tovhotera governor on the same paper. Saka it's very hard kuti vamwe vese ava vari kufara nemaresults president chete ndo vari kuti hainini ndakabirwa, but magavenors nemasenators nemacancellors palocal level ari kuti maresults is what we know. Because saka chatiri kutarisira ndechekuti because of that hapana enough evidence yekuti vatrump varambe vari kuti hanono ndakahwina. Saka even vakaenda kumakoti vari kudismisswa, malawyers avo mamwe vakatoita full out of malawsuits vari kuti hanono we can't stand for this. Saka we expect kuti vaBiden January 20th vange vari kuita take over semutungamiri weAmerica.